A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7's Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, August the 8th, 2019. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And tonight on the Women's Roundtable, we are discussing the plight of Zimbabweans living in South Africa following the arrest of hundreds of foreigners in that country by the police.
And to join our discussion, you can phone us directly right now at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And remember, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930 5940 and 1545 kilohertz shortwave Monday through Friday, 8 o'clock p.m.
And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook platforms. So you can join in the conversation right now by liking us if you haven't, or go and visit VOA Shona on Facebook, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, and you can join in the conversation.
And once again, we are discussing the plight of Zimbabweans living in South Africa following the arrest of hundreds of foreigners in that country by the police.
And more than 600 people from various African countries were arrested yesterday in a crackdown seen as a response to the storming of police cars last week when police tried to arrest some foreigners.
And Gauteng Premier David Makhura reportedly said so far 600 undocumented foreign nationals were taken in for verification of status and criminal record yesterday.
He said six rifles, six pistols, four shotguns and hundreds of various ammunition sizes and large consignments of counterfeit goods were recovered from different buildings.
And there are thousands of Zimbabweans seeking greener pastures in South Africa following a continued deteriorating of the economic situation in Zimbabwe.
And we'll also be discussing the plight of war veterans in Zimbabwe as the country prepares for the 2019 National Heroes and Defence Forces Day celebrations, which will be held next week.
And this year's Heroes Day celebrations will be held under the theme, Lest We Forget, while the theme for the Defence Forces Day commemoration will be ZDF Guaranteeing Peace and Security for National Development.
So join in the conversation right now. But Star, before we carry on, we had some breaking news that was announced on Studio 7 earlier on about the Minister of Tourism, Prisca Mupfumira. We understand that she has been let go by the President Emmerson Mnangagwa. I don't know if we have any more details.
Yes, and we saw that it was a very brief statement from the government official, Michelle Xpanda, who said she has been relieved of her duties because of the unbecoming behavior. It wasn't really specified as to why, what exactly she did, but there were some sections that were quoted that he used to say justify that. But we know that her case is currently in court of corruption, charges of corruption.
Yes, so please join in the conversation right now. So we have, you know, we are opening up the mics for you to discuss with us today. If you have any plans for Heroes Day, what are your views on the way war veterans, especially the women war veterans, how they've been handled in the country, and also just your general view about the economy. So join in the conversation and start.
Kulabo-ke abasanda ukusixhasa namhlanje sihlaziya udaba-ke lokwenzakala eSouth Africa lapho izizalwane zakwamanye amazwe ezibotshwa khona ngamapholisa kuthiwa zibangela udlakela njalo kucatshangela ukuthi ngenxa yokuthi amapholisa athe zama ukuzibopha zalwisana lawo amapholisa okukhangelwe ukuthi mhlawumbe yikuphindisela kulezi izizalwane zeZimbabwe. Njalo siyananzelela ukuthi asibo beZimbabwe bodwa ngabamazwe achiyeneyo kodwa zikhona phela izizalwane zeZimbabwe njengoba sikwazi ukuthi kule nkulungwane le nkulungwane kumbe izigidi zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa abanye ngabahlala ngokungekho emthethweni abanye ngokusemthethweni kodwa badinga amadlelo aluhlaza phela njengoba ekhaya isimo somnotho singamanga kuhle njalo siyakhangela njalo siyanazela njalo ukuthi sokuzaba lomkhosi ke owe Heroes Day ke ekhaya khona ngalilanga lokunanza amaqhawe ngeviki ezayo siyakhangela ke ukuthi kambe wona aphethwe njani ngokhulumende ikakhula wesifazana laba bahamba bayakulwa impi baphiwa inhlonipho lemfanelo abayifaneleyo yini njalo komunye umbiko sizwile njalo ukuthi unkosikazi Prisca Mfumira ke na umphathi intambo kahulumende wabona ngezokwethekelelana laye usexotshiwe ke umsebenzi uhulumende wethulela umbiko lamhle sithi usemkhophile esikhundleni siyananzela ukuthi lecala elisathethwa imthethwandaba ile nkohlakalo kungabe kuyikho lokho kodwa yena akasacacanga ukuthi kuyini unike nje umthetho ukuthi ngomthetho lowu lalowu yikho kwenze bamkhupha ngakho ke nxa ulalele nxa usixhasa usitshayela ucingo sixoxe ngodaba lolo lusegudwini nxa usesouth africa sijele okwenzakalayo nxa ufuna ukukhuluma ngeziphathelane lamaqhawe lezi usijele okwenzakalayo
aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu chemadzimai paWomen's Round Table apo nasi tiri kutarisa zvakawanda zviri kusangana nemadzimai mungave muri munyika kana kunze tiri kutarisa isu kuti madzimai makarongere chii zororo reheroes kana kuti zororo remagamba iro ririko svondo rinouya tiri kutarisa kuti ivo vakarwa muhondo yerusununguko madzimai mai vari kubatwa sei totarisa zvakare zvatiri kuona zvichiitika muSouth Africa umo mujoni muJohannesburg nezuro takaona zvizvarwa zvemuAfrica zvinosanganisirawo vamwe zvizvarwa zvinobva kuZimbabwe vachiwanikwa ivo vamwe vavo vachisungwa nenyaya dzemhirizhonga yanga iri kuitika mujoni imomo uyezve tikaona vamwe vachivharirwa zvitoro zvavo nezvimwewo zvakadaro saka pindai muchirongwa mutitsananguriro kuti zvii zvamuri kutarisana nazvo kwamuri koko tiri kunzwa zvakare kuti nezuro pakange paine chiitiko chakaitika muHarare umo vaimbo vaivo murwiwe wekodzero dzevanhu vaitaidza mara vakawanikwa ivo vachirangarirwa sezvo rangariri birthday ravo takaona mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachibatana nemhuri yekwadzamara uyezve neavo vanorwa kana kuti vanorwira kodzero dzevanhu vachiwanikwa ivo vachirangarira uyezve pachigadzirwa iyo inonzi trust iri kunzi iyo itaidza mara trust nezuro muHarare tichange tiri kukupai zvakataurwa nevanhu vanga vari pachiitiko ichochi tichinzwa mazwi akasiyana siyana pakange paine vana vava itaidza mara vana vavo vaviri vakawanikwa vachivaimbira baba vavo rangariri zvakare birthday ravo nezuro saka vakawanikwa vachivaimbira baba vavo happy birthday uyezve tikazowanikwa pachiumbwa iyo itaidza mara trust saka zvimwe zvatichange tiri kukurukura nezvazvo nhasi takatarisa isu kuti svondo rinouya nemusi wemuvhuro nechipiri pachange paine zororo remagamba saka pindai muchirongwa munoziva zvokuita kana mapinda muchirongwa munyora nhamba dzenyu makaisa zvakare makode namba enyu kuitira kuti kufonerei kana muri kunze kwenyika muri kuda kutaura nezvekusouth africa mubva mataura kuti kwamuri ikoko tiwanikwe isu tichiwana tichikubatai tinochingamidza vese vari pachirongwa chedu pari zvino tichimbogadzira hedu kuti munzwe mazwi ari kubva kumhuri yavadzamara regai timboenda kuna sisita ndakile vanenge vane munyarikani ari panhare star I'm not sure if you have a guest
well already. Talking of South Africa we have a guest who will brief us on what is happening. We had him yesterday for our show and would like to know what's happening today. Dr. Vusumuzi, welcome to the show.
Thank you. Good evening and good evening to your listeners.
Yes, and what is the status today? Yesterday we saw that hundreds of foreigners were arrested in a crackdown by the South African police. Today, is there anything new that has happened or we still where we were yesterday?
Well, in a way, we are still where we were yesterday in the sense that all the people that were arrested are still at the police station. I'm actually speaking outside the police station, and there are scores of people that are here, you know, that have come to try and see if they can, I mean, they are waiting to see their loved ones who have been arrested in an illegal way, in the sense that these people that they are waiting for have got documentation that allows them, you know, to reside in South Africa, either as permanent resident holders or as, you know, I mean, workers who have got work permits or asylum seekers. So what we did today in the morning, I mean, we came to the police station, you know, with the lawyers, with the hope that we could basically, you know, see the people and get to interview them and get our lawyers to speak to them. And we were denied access to all the people because the police station, the station commander said the people were not yet processed. They were waiting for Home Affairs to verify, you know, those documentation. So they were not allowing any lawyers to access, you know, the people, you know, in the cell. Now, we were then told that at least by the end of day or around about four or so, you know, those that had proper documents would be released. And as a result, we also then, you know, decided that let's wait and see what is going to happen, because our option was either to go to court, to the High Court, and get an urgent application to have them released. But we took them upon their word, trusting that, look, they were going to do as, you know, they were promising or telling us that they would release the people. When we came back at 4 o'clock, I mean, we met Home Affairs officials who confirmed that they indeed had verified documents of those that had documents, and they brought them back to at the police station at about 1 o'clock.
Yes.
And now it was in the hands of the police to have them released.
Yes, and now, in your interaction with the arrested, have you come across any Zimbabweans?
Yes, yes, yes. I mean, about a third or so of the people that are outside here, you know, that are waiting for their loved ones are Zimbabweans. So there is a very good number of Zimbabweans that are holding, you know, particularly the ZEP permits and, you know, some work permits. Yes, indeed, we have.
And also, what are they being charged for?
Well, we have seen one particular charge that was made, I think, this afternoon, because they had not been charged since yesterday. And the charge that we saw basically shows that they are being charged for illegal immigration.
You are saying, however, some have their legal documents with them. So
indeed,
is that why you are saying the arrests are illegal? And you are saying, how far will you try to take them to court on this?
Well, what is basically happening is either whichever way now, you know, the battle lines are drawn, because even when these people that have got documents are released, we're going to be pursuing a class action, you know, against the Minister of Police for illegal arrest and illegal detention. And what is basically happening now is even after the people were verified, Home Affairs, the police have gone on to say we want to check their fingerprints to see if they have criminal records. So from 1 o'clock up to now, we understand that now inside here, they are checking their fingerprints to see if they've got any criminal record. We have never heard of a situation where somebody, you know, can be detained so that you check their fingerprints to see that have they committed any other crime. It is a pure act of, you know, xenophobia or Afrophobia, you know, hatred of, you know, Africans that are living here in South Africa. We've been insulted, in fact, I have to say, because a lot of people are standing outside the gate, the entrance to the police station, and a few police officers that are coming here have actually insulted people, you know, saying words that cannot be repeated here on air, you know, when they feel that, you know, people are blocking their way. So there is a very, you know, intense and palpable, you know, a sense of hatred, you know, that is being exhibited against, you know, the foreign nationals that are living here in South Africa. So we are still waiting. We're told at one stage that in about an hour, 30 minutes, they would be released. That was at 4. Now we're told at about 7 again. That's in another 2 hours. So time keeps, you know, being postponed.
Yeah, kulabo ke abangizwayo isingisi ungasichasisela ukuthi lingaphi kathesi njalo kuyini elikwenzayo ngabantu ababotshwe izolo?
Sisaselapha e-police station e-Johannesburg Central. Lapho silokhu silinde ukusukisela ekuseni abantu bami ngaphandle. Sinabantu abaningi impela ababuya emazweni ahlukeneyo, kanti nabantu ababuya eZimbabwe bakhona abaningi ngendlela emangazayo. Kanti labo bantu ababoshiwe iningi labo linawo amapasipoti, linamaphemithi. Silindele khona ukuthi bakhushwe laba bantu, ngoba uma bengakhushwa esizimisele ukuthi sikwenze ukuthi sibe namaphepha aphuthumayo aze enkantolo ephakeme North Gauteng, South Gauteng High Court, ukuthi laba bantu abanamaphepha bakhushwe. Sesilindele khona ukuthi sibone ukuthi udaba namhlanje luphelela kephi, ukwenzela ukuthi nakusasa ekuseni kumbe namhlanje ebusuku, ngoba kuhlala njalo kunojaji osuke eku-standby, siyenze lawo ma-application ukuthi laba bantu bakhushwe. sisahleli nje silapha ngaphandle kwepolice station yaseJohannesburg Central ngoba nabantu bekufanele ukuthi abanamaphepha ngokuya kwehome affairs ekade ibhekisisa amaphepha abo bekufanele ngabe bakhushiwe ngo-1 kodwa amapolice aseqhubekele phambili athi athatha iminwe yabo ukuthi abheke ukuthi abanamacala na abawenzileyo kwelase South Africa okuyinto engajwayelekanga njalo engaziwayo ukuthi umuntu uyathathwa avalelwe kuthi esifuna ukubheka nje iminwe yakho ukuthi ungabe unamacala na.
Icala abaletheswayo ke nje kuyini?
Icala abaletheswayo sibone nje iphepha eloyedwa sicabanga ukuthi kungenzeka elo elikhushwe ngaphandle ngoba akuvunyelwa umuntu ukuthi angene ngaphakathi okusho ukuthi abameli kanye nezihlobo kazivunyelwa ukungena phakathi kunabanye nabantu abagulayo lapha abanye bathatha ama-ARV sebexakekile ngokuthi bangasizwa kanjani kodwa amanye angenile ekuseni kanti abanye badinga ukudla okuqakathekile ukuthi bakwazi ukuphuza amaphilisi wabo kanti kuyala ukuthi kungene. Icala esesibone abantu beletheswa ngelokuthi ngabantu abokuza abalapha kwelase-South Africa ngokungemthethweni.
Ye kodwa njalo uthe zikhona lezi zalwane zeZimbabwe.
Zikhona izizalwane zeZimbabwe ngempela kunehlekana kunabantu abaningi ababuye eZimbabwe kulabo abantu abala abazenje ukuzokhipha izihlobo zabo ingcenye mhlawumbe yesithathu yabantu abalapha izizalwane zeZimbabwe.
Yebo ke sicela ubuze ukuthi uyakhuluma yini ulimi lwesiShona?
Yebo ngiyakhuluma mama.
Yebo ke.
Ayi watokuchinga midza yine mufaro pano pachirongwa chedu. Tina mai Margaret Dongo varipo panhare asi regai timboenda kwamuri mutitsananguriro kwamuri uyezve nezita reorganization yenyu kuti ndezvii zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zvatakaona zvichisungwa zvakabatanidzwa izvo nezvimwe zvizvarwa zvekune dzimwe nyika dzemuAfrica imomo muSouth Africa mungatitsananguriro kuti zviri kufamba sei.
Masora sei vatereri ndinonzi Dr. Vusumuzi Sivanda ndiri chairperson weAfrican Diaspora Forum. Takaona nezuro vanhu vakawanda vachisungwa nemapurisa vachisungwa apo panzvimbo mapurisa paaita basa rekutsvaga mbatya dzisiri mumutemo nekutengeswa saka pane vanhu vakawanda vakasungwa vangava nemapassport nemapermits vamwe vane maasylum documents. Pavanhu vakasungwa ivavo tinofunga kuti third yevanhu vakasungwa yevanhu vari pano nhasi papolice station patiri iko zvino kubva makuseni pakazara vanhu vakamirira kuti vaone hama dzavo dzichiburiswa uye dzine mapepa. Vanhu vacho tinofunga kuti vanobva kuZimbabwe nekuti vari pano vakamirira hama dzavo about 30% yacho vanhu vanobva muZimbabwe. Saka nhasi masikati tatonzwa Home Affairs ichiti aiwa vane mapepa mapepacho vavatarisisa saka vane mapepa ari right anofanira kuti vave muno atodzoserwa kumapurisa kuti vanofanira kuti vachiburiswa asi kusvika pari zvino havasati vaburiswa uye tanzwa mapurisa akuudza kuti vakuita mafingerprints vakuda kutarisa kuti vanhu ava havana macriminal records here muno muSouth Africa. Icho chinhu chisina chinhu chinoshamisa chaizvo nekuti hatisati tambonzwa pasi rese rino kuti pane munhu anonzi anochengetwa mupolice station kuti vatarise chete kuti angave akapara mhosva here nekuti mhosva yavanga vachinzwa vachipomerwa kuti vakaita ndiyo kuti vari muno zvisiri mumutemo kana kuti mapepa avo haazi mapepa ari mumutemo avakabata anonzi mafake asi Home Affairs yataura kuti aiwa mapepa avo ari right saka vangachiregedzwa vaende asi mapurisa akati aiwa toda kumbotanga tatarisazve kuti vanhu ava havana dzimwe mhosva dzavakapara here izvozvo zvinhu zvisingaitiki munyika muno and tinotoona kuti chito ichoto chinoratidza kuti izinophobia chaiyo kuvenga vanhu vanobva kunze kuda kuti vanzwe kurwadziwa nekuchengetwa mukati memajere vavari munomu.
Tiri ipapo vari kunzi vakanyanyopara mhosva dzipi uyezve kune avo vanenge vaine hama dzavo vasiri kuziva kuti vowana rubatsiro kupi vanofanira kuita sei?
Mhosva yari kunzi vakapara ndeyekuti vari kunzi tinoda kuti tione kuti vari mhosva yavo ndeyekuti vari munyika zviri mumutemo chero vane mapepa zvokunzi toda kuti tione kuti mapepa enyu ndeyechokwadi here kana kuti asi yechokwadi saka anenge asina hama asingazivi kuti hama inotori kupi vangatouya zvavo pano papolice station kana kuti vataure neAfrican diaspora vatibvunzewo zvatino kuti tivabatsire kuti vauye kunoku vazotarisa nekuti kusvika pari zvino munhu anouya pano hagoni kutotarisa chaiko kana asati atombotaura nemunhu kuti ati abvunze mapurisa kuti munhu anonzi munai here nekuti vanga vasati varegister macases against mumwe munhu ari munhu zvokutoti iko zvino chaita kuti tisatenderwa kuti tipinde because malawyer nemaorganizations nehama dziri pano hadzisi kutendekwa kupinda nokuti zvanzi hatisati taita tapedza neadministration. Administration yacho inova kuvhura macases saka vanga vasingagoni chero kuvhura macases nekuti vanhu vakawanda vane mapepa.
Imbobata izvenyu makadaro pari zvino regei timbotora amai Margaret Dongo. Amai Dongo makadi yenyu?
Aiwa,
nasi tine gango, tanga tiri kumbotaura ne zviri kuitika kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa. Uko sekunzwa kwatanga tiri kuita kubva kuna Dr. VC Moses Banda vari kuti ivo pane vamwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinosanganisira vamwewo vemuAfrica vakasungwa nezuro, asi kusvika pari zvino vachiri muhusungwa nenyaya dzemapepa nezvimwewo. Saka tiri kuya kwamurimi kuti tinzwewo panyaya yezve zororo remagamba. Imi manga muri mumwe wemadzimai vakarwa muhondo yerusununguko, mungati zvamakarwira muri kuzviwana here?
Muzvare mazera zvinorwadza kuti tinyatsotsanangura kuti magariro nemafungiro ataiita haasiri watakanosangana nawo. Zvinhu zvinotirwadza zvekuti zvekuti kudzikisirwa kwatakaitwa hatinombotarisa kuti ndokwatichasangana nako. Tikada kutarisa zvinoitwa mune dzimwe nyika, murwi werusununguko ane respect, anokosheswa zvekuti nekuti zvese zviri kuitika munyika munomu, iyo demokrasi iri kutaura kuzvisunungura mukutaura nemukumabasa, zvese zviri kuitwa izvozvo kana kuti vanhu vakwanise kudemonstrata pamusana pevarwi verusununguko ivavo. Ende takasiya vakawanda vakafa nevamwe vakavapenyu vekuti vaitarisira. Fanika kune madzimai vamwe vairwa nepfuti nevana vavo, vaitarisira kuti vana vavo vabva navo kuhondo vachagarawo zvakanaka navo vachagarawo zvakanaka. Asi kutaura kunoku munhu ari kutambudzika, ari kushoshika kukunda vamwe murwi werusununguko, nekuti anofunga kuti nguva yandakaenda kuhondo, kudai ndandakaendawo kuchikoro, kudai ndakaitawo zvakati, pamwe ndiri pane chimwe chinhanho. Chinongondirwadza ndechekuti nguva yese iyi tikatarisa iye zvine zvi taakusvika taane makore 40 tabva kuhondo, asi nanhasi vachiri kungokurukura kuti tingabatsire sei mawar veterans. Zvinhu zvinorwadza 40 years after independence tichiri kutaura nenyaya yewelfare yemawar veterans. Makatarisa welfare yemawar veterans ekuamerica, ekubulgaria nekupi nekupi zvakasiyana kure kure. Iye zvinezvi kwakuda kutanga kuda kuita rehabilitation program yevanhu vatozvifira zvavo, vanhu vakura. The youngest iye zvinezvi kuti bikuma 50, ini nam 59. Chinditaurirai kuti chatichati tichafara kuti hanzi tisu varwi vakarwira rusununguko nyika ino inguva ipi? Ndechipi chichagadziriswa? Chatichatiwo isusu tisu tiri kudya rifa rezvatakarwira. Vazhinji vari kutopera kufa apa. Nezuro chaipana comrade akatsva nemoto kupurazi kumunda achida kunodzima moto. Izvi ari kuvigwa mangwana. Saka nditaurire kuti tende papi patichanziwo kana kunzwa ruremekedzo. Iye zvinezvi taachisekwa chevabereki chaivo vane vana vatakarwira vakazvarwa muna 1980 vari kutaura kuti tidzoserei pamakatisunungura. Makandozvamakarwira here izvi? Makarwira mahara. Yakuita fanika mokari. Hazvichatombofadzi kuti unzuri kuru wakarwira rusununguko. Zvinorwadza, zvinorwadza, handidi kunyepa. Zvinorwadza zvekuti mukatarisa comrade paari soka munonyatso ndakazongoti rimwe zuva ndakanyeonekwa ndichinzwa vamwe mai vachiti hanzi vamwe mbuya vachiti vana ava ndinovarumbidza, ndinovacherechedza. Inini vana ava ndakavaona ndichivabikira kumusha. Takabatwa nehondo. Ndimai mbuya vanga vakutaura hanzi takasvikirwa nehondo tiine macomrades. Hanzi mamai dongo takadzidziswa kunzi famba ine dumbu kusvikira tasvika tabuda muri kuridzwa pfuti. Hanzi mwanangu takafamba nedumbu tikapona ini nemwana wangu nevamwe vatanga tinawo tasvikirwa nehondo. Nanhasi vanhu vakawanda muno mavazive kuti vanhu ava vakaita basa ripi. Vanovashora. Inini mwanangu handimbopfa ndakashora chinhu chinonzi comrade. Asi iye zvinezvi mukatarisa pasocial media matukirwe atinoitwaka, matukirwe atinoitwa anotorwadza, kutorwadza matukirwe atinoitwa. Kunzi dzoserai, tidzoserei pamakatisunungura, patanga takasungirirwa.
Yeah, but hey, makadaro mai dongo chadzoka kwa muri star we're hearing there from Mai Margaret Dongo. She's one of the former liberation war heroes. She's saying that right now, she feels like, people actually take mockery out of the work that they did as women and other comrades to fight for the war, because she says, especially on social media, people write about, why don't you take us back to where we were, because what we're seeing happening now is not what people believe people like Margaret Dongo fought for.
Yes, interesting. And I understand silomlaleli ecingweni umehlo kaZulu Mzilankatha, ntemba lokho khona.
Yebo ngikhona.
Yebo, siyaxolisa ukuthi usubambe isikhathi eside. Ungasini kumbono wakho ngodaba olusegudwini ungaphi kwelizwe?
Ngise South Africa.
Yeah, ungasini kumbono wakho ngokwenzakalayo?
Hayi, okwenzakala ngapha la eSouth Africa kubotshwa laba bantu abaze ngapha abase-Ethiopia abavule amashopu okungekho emthethweni labo babuye ngokuhlupheka yabo kodwa hayi akuboshwa abantu abangalamaphepha kuboshwe laba bavule amashopu okungekho emthethweni abangalamalayisensi.
Yeah, kodwa nithemba umzwile khuluma silayo umnye umhlonishwe ecingweni uDr. Vusimuzi Sibanda yena uthi kulabanye abangani babotshwa njalo ongekho emthethweni. Wena bakhona abanye kukhona oke wakubona mboke wakuzwa mbo abanye obaziyo abangene kulolu daba?
Hayi, engibaziyo abangene kulolu daba ngikade besebenza kulawo mashopu abasekhaya abaseZimbabwe.
Oh, labo bagcine bebojile.
Yiba ababoshiweyo abatholakale bengela maphepha asemthethweni.
Oh, kodwa umama usunjani khona ngapho, lihlalele evalweni yini kumbe likuzwela khatshana?
Hayi, mina ngilapha eduzane neJoburg ngiseRosettenville. Sihlalele evalweni namhlanje kade sifuna ukuthi sizolithumezela sethumezela omama amashukela. Sigcine singayanga ngoba bekungahambeka izolo ntambama, kodwa okwanamhlanje ntambama hhayi bese kuhambeka.
Oh ye, kodwa lina kuyahlaleka yini khona ngapho kwele South Africa kumbe sokukuningi okwenzakalayo okwenza izalo zeZimbabwe zingahlaliseki, okokubotshwa ungani bafuna ukuxotsha abavela kwamanye amazwe?
Kunjalo vele, kunjalo bafuna ukusixotsha. Akuhlaleki, singathi ukuthi akuhlaleki ngenxa yamapolisa kuphela, labantu balapha kabasasifuni thina abantu baseZimbabwe.
Ye, uthi belifuna ukuyathumezela abazali impahla, kuyathengeka yini njalo kulula ukuthi libanakekele?
Ukuthengeka kuyathengeka, kodwa izinto sezidula lazo.
Kodwa imisebenzi yatholakala?
Lutho.
Uvela ngaphi kwekhaya?
Plumtree.
Oh, hayi, siyabonga kakhulu ukuthi sixhasa kuhlelo, siyabonga mehlo kaZulu.
Lathi sibongile kakhulu.
Okay. She's saying that she knows of some Zimbabweans who have also been arrested. There are those who work in the Ethiopians did she say Somali? No, Ethiopian shops, because those are, she says, are the ones they were mostly targeting.
Anyway, would also like to welcome some of those that are live streaming with us. Tunukuchinga Midza, Ipana Elvis Masuku, Chanyuka. I'm watching you from Cape Town. Faith Chinembiri, anze ndiriku nukubotskwana. Tina Disciple Madanire, vati ndiriku kufone right, kufone reo, please. Nyasha Joseph Churungama. Anze makadini vashamaila rive Studio 7. Chitiko Chekurwisa Mapurisa. Chakaitika Mjohannesburg. Ndocha Konzera. Jose Iji. Tinga anzi atinga shori hurumende womapurisa emuno ari kuti anzi saka zviri kutaurwa nemusikana abva panhare kuti avo vari kushanda muzvitoro ndo vamwe vanga vari kutarisana nedambudziko irori, asi ndiri kunzoti na caller ari panhare regai tende kwaari. Hello caller. Hello.
Hello.
Taurisai caller, ndimukoma Simon here? Endesai phone padhuze. Atis kukunzwaye.
Yebo ke, sisamlindele, sizahamba kuNtombi yakonyathi uMamdluli, unjani?
Yebo, ngiyaphila linjani?
Ye, ungaphi kwenda?
Ngise Habron.
Kunjani khona apha eHabron?
Ngiyaphila.
ungasinika umbono wakho ngokwenzakala.
Eh, okwenzakala eSouth Africa ansoli ukuthi wayeze babopha ngoba angeke ukuthi sefika ukubusa amapolice yini eyabusa amapolice enzi yabona abazange batshengisele inhlonipho la minja ngike mvuma umntwana wakumakhelwane ezokubusa emzini wakhe bona bekufuze always bahlale bezazi ukuthi khona lokho okuluthana okuvunyela ukuthi kuyekwenza bebekwazi ukuthi bangabantu bemzini two okwenzakala ngelizwe lakithi okwakithi khona vele kuyethula sii
ye ngezinye indlela uyasola ukuthi lazizi izizalwane abanye abavela kwamanye amazwe labo abaziphathi ngemfanelo elizweni labanikazi
totally wrong lokhana bakwenzile uvele kurongo noma bengababopha bonke bebabizele ekhaya I don't mind into abayenzileyo batshengisele ukushutha uyabona umuntu kunxa eshutha emzini wakho yiyo vele into ayiyenza but nxa elandile uba le nhlonipho ungamthethi suke ungugesi imgani uyayigezisa but angavela ashuthi sakasuke ugesi usabukela i-TV uzagesi hambayimbani iyabe seshutha
hayi bamba khonapho mamdluli mnumzana Sibanda liyavumelana lo mamdluli yini uthi laba izalonisa kwamanye amazwe aziziphathi kuhle emzini
cha kunento umamdluli angivumelani naye neze ngoba ngibona ingathi inkinga esinayo ebantwini base-Africa yikho lokho ukuthi sivumela amalungelo oluntu axhatshazwe ngabantu bomthetho into ekhulunywa ngabantu ukuthi abantu bokuza abantu basetopia abamashophu bayiphathe kabi ikhulunywa ngabantu ababona into eyenzakala ekugcineni abangabonanga ukuhlukunyezwa okwenziwa laba bantu ngendlela abareshaywa ngayo betyontshelwa imali njalo bedutshulwa ngemibhobho mhla ka-9 omunye umuntu wadutshulwa waba nenhlamvu ezingu-9 nge-live ammunition now masingathi abantu bokuza kabanamalungelo okuthi yino bademonstrate kumbe babonakalise ukuthi lokho okwenzakala bavumelani nakho kusho ukuthi sisuke sesithi abaseyibona abantu ngoba amalungelo oluntu akalungelanga abantu abangebona ama-migrants kuthiwa ngamalungelo oluntu hayi nje abantu bokuhamba kungakho ngisithi lowo mbono lowo yiwumbono esisa ukuthi abantu bawuzwisise ukuthi akumelanga ukuthi uma kuthiwa khona kwelinye ilizwe ubusuthathelwa amalungelo awoluntu asikhulumi ngamalungelo okuvota kodwa sikhuluma ngamalungelo oluntu okuthi ukhululekile ukuthi uhambe ukhululekile ukuthi uzibonakalise ukhululekile ukuthi ukhulume isisekela mthetho sase-South Africa sobala sikubeka kube sobala ukuthi abantu banamalungelo okuthi abahlala e-South Africa baphile ngokukhululeka njengaye wonke umuntu
nanto-ke udaba mamdluli kuthiwa kulamalungelo oluntu awuphonge uhlukumeza nje umuntu ngoba eselizweni lakho kumbe uhlezi ngokunjani laye ulamalungelo athile
mama lami ngiyathengisa lapha eHaburona yithi ngiphila ngokuthengisa njengama-Ethiopia ethengisa ese-South Africa xa ipolisa lebutshwana lingabuya lingihlukumeze kunobufakazi abantu bonke bangele ayisilo lodwa ipolisa lele eqhathiweyo ehofisini leyo kulabanye abantu abangamapholisa njengaye amahofisi ama-police station maningi wayebengazange bethi bexhukunyezwa baya emthethweni bayakhuluma ukuthi bantu siyahlukunyezwa kumbe baya e-embasi yelizwe lakibo bayakhuluma ukuthi lapha siyahlukunyezwa so kwaba khona umthetho obamela kulokudobhile ijutha ipolisa even ungahambe ezimbabwe uzin uba besiwanda noma engakhuluma ukuthi bahlukunyezwe he kwathinithini iqiniso yokuthi even ungahambe ezimbabwe mama ufike uthaya ipolisa ungwazi uthaya ipolisa usuphambanisile kumbe ngathi ngukweredi ufike unithaye le mthethweni kathiwa okay fine usesibhadela nithisho umthayi uyasuke ubotshoyo ungavele unithaye andibona bathaya amapolisa ukuthi badutshula siwubona ngoba zaye sibe sibabone bedutshula siyasibona amajejeni umgwago wonke bejikijela imota zamapolisa
hayi siyabonga ukuthi sizathatha abanye kodwa sizabuyela njalo kumnumzana Sibanda simbuza ukuthi nxa manje kulo bufakazi bokuthi bakwenza lokhu khona kwenziwani hayi sibongile kakhulu ukuxoxa lawe mamdlwe
thank you
Yeah, she's bringing an interesting different view that even some foreigners are not conducting themselves properly in other countries. Why mm-hmm. did they confront the police? Why didn't they follow the law? But Dr. Sibanda is saying they are human rights to be observed. They have mm-hmm. a right to demonstrate and they have a right to express their views too.
Interesting. She sounded very passionate. But I understand we have another caller. Hello.
Hello.
Hey, Makadi, this is Bongilere.
Makadi zenyu
aiwa tiri wadi tipeiwo pfungwa dzenyu muri imomo muSouth Africa makamira sei muri kurarama sei semadzimai
kurarama kwacho kunotirwadza mufunge zvenyu nekuda kwekuti takabva tendakabvawo kumusha uko tiri vanhu vakati fundeiwo tasvika muno tenda ngubatora rese rese
Chisangara ne mama zimaya muno anenge achingokutuka makabva unyika kwenyu muchozotorera mabasa basa racho gusha kuti basa ripi chero rinoshamisira shuwa randakabva kuyozotora shuwa ini ndakatongouya kuti ndizoraramisawo mhuri yangu neanything chandawanawo kuti ndigobatawo nemaoko angu ndichishanda nemaoko angu asi kufamba kwate ndichati ndichingotukwa tichingotukwa tichingotukwa zvinose madzimai zvinotirwadza mufunge zvenyu zvinotirwadza nokuti kukatarisa kudenga uku hakuna kana heaven yesouth africa hakuna hell yesouth africa hakuna heaven yesouth yezimbabwean munhu wese munhu pamusoro penyika ino munhu wese ngaangobatwawo semunhu akangofananawo nomumwe munhu but kana tiri munyika ino yatiri kurarama tiri kurarama munyika nekurwadza kurwadza chaichakwa tiri kurarama tine marwadzo tinavo marwadzo nekuda kwokunyika kwedu
magara imomo kwenguva yakareba sei uyezve muri kupi
Ini ndakauya 2014.
Muri kupi muSouth Africa?
Cape Town eHunde.
Tiri kuonawozve munyika vhiki rinotevera kuchange kuine zororo remagamba kana kuti heroes. Imi muri kuenda here kumusha kana kuti pane zvamuchagadzirirawo vari kumusha?
Vekumusha totogara takatongogadzira tingadii vakomana asi kusina kana chiriko takagara tinongovagadzirira zvokuti vabatewo panguva iyoiya yemagamba magamba tinovada chaizvo vakatisunungura mukati mukunangira mukutambura kwataiitwawo nenguva yekudzvinyiriri tiri tori tese mukunangira mukupemberera iro zuva iro remagamba iroro
tina mai Margaret Dongo vari panhare pari zvino vari kuchema chema vachiti ivo kunyange zvavo vakarwira hondo iyoyo yerusununguko ivo nemamwewo madzimai nevamwe varume mazuva ano vanhu havachanyanyowanikwa vachiremekedza basa ravakaita iri munogona kutaura navo directly musati maenda henyu mumbovapawo ndimataura kuti munoremekedza mabasa iwaya munogona kutaura navo amai Dongo taurai henyu
makadi zvenyu mai Dongo
makadiwo ndanzwa kufara nemazuva amataura muri vamwe nevamwewo vakavano vachiri kucherechedza kuti nyika ino yakauya sei dai mukaramba makadaro muchidzidzisawo vamwe vari kutitsoropodza
aiwa kutsoropodza kusiriko nokuti nyika haina kungouya yakatouyawo neropa mufunge kazhinji madzimai chaivo chaivo ndo vanhu vatinotiri kumashure navo chaivo chaivo asi kuti titi tinoenderawo mberi tichikwanisa kuti tinge tiri pamberi izvozvo zvinenge zviri kuchichi kuoma chaizvo chaizvo asi tikatarisa nguva yehondo mudzimai ndianga akamira ndikatarisa amai wangu zvinonzi vane 70 years vaimuka pakati pousiku vachibikira makombredi aya asi ukatarisa pavari kugara ezvinezvi panosiririsa kusiririsa chaiko chaiko vakarwawo vachifunza kuti pamberi apo zvinhu zvichaita sei zvichawanakira zvino zvakaoma zvino asi aiwa zvisinei hedu ticharamba tingori tingoti pamberi nemadzimai mukuoma mukurwadza pamberi nemadzimai chete nokuti kutakura nhumbu 9 months uchizoibereka wogozotadza futi kurera mwana aiwa ngatitakure nhumbu yedu tichisunungukawo kusvika zvinhu zvaya zvatinakirawo pamberi apo tingoti pamberi nemadzima edu vakatirwira
aiwa tinotenda
zvikuru hatirase mbereko nekufirwa nemwana semadzimai ticharamba tichienderera mberi
aiwa tinotenda kuna sisi Sibongile varivo kuSouth Africa uyezve namai Dongo momboramba makabata zvenyu ipapo star we have our caller here she was actually calling from Cape Town in South Africa and she happened to mention that her own mother was also part of the liberation struggle but she's saying the place where her mother lives right now it's deplorable and she was just giving her kudos to a former liberation war hero Mai Margaret Dongo you know just recognizing her for the work and Mai Dongo also came in and also said you know it's a few people who now acknowledge the work that she and other liberation heroes did during the time of war
yebo ke ngizwa njalo ukuthi sesilomnye njalo umlalelo makhosi linjani Ndlovu
siyaphila msakazi njani
hayi siyaphila ungaphosela kho nje ngodaba olusekudini khona ngapha kwele South Africa.
Yebo sis, mina ngokuhlala ngilapha eSoweto ngiyafika eTown ezolo nje ngathola ukuthi abantu bayabotshwa laphana bayaphuthunywa babanjwa kabuhlungu bafakwe emavenini akubuzwa lutho nje vele ufakwe kunyathele. Khona kubuhlungu ukuthi ngabafowethu ngoba sesiphila lapha siyiziphephele kungekho esingakwenza sizozama impilo. Kodwa ke ngakwelinye isayidi ngakwelinye ihlangothi ngicabanga ukuthi abafowethu laba abahlala lapha ezitradini koyipro ade sebeganga nabo kakhulu. Ngakwelinye ihlangothi basisizile kodwa siyakhala ngoba phela sonke sihluphekile. Kodwa kunabafowethu abasuka le khaya bezofuna umsebenzi uma befika la eGoli. Abasafuna ukuya emakhontrakini ngoba yimisebenzi ekhona le yasemakhontrakini kodwa abasafuna ukusebenza ekhontrakini. Sebebamba inkunzi laphana egcekeni emini ngabo 12 wokubamba inkunzi. Ngaleyo ndlela ngakolunye uhlangothi ngithi benze kahle ngokuthi bakline laba bantu abangakwaziyo ukuthi balandane egoli bababuyisele ekhaya. Kube kuhlungu-ke kulaba abatshiya abazali babo behlupheka ekhaya bezozama impilo lapha uma sebefika bebotshwa ngaleya ndlela ngoba de kubotshwana kakuhlungu beshaya nokushaya abalani.
Hayi kuyezwakala uthe ufice bebotshwa befakwa emavenini bekungaphi kahle kahle kwedolobha
bekubani bathu fani welishi lapha ngaku small etown
o phakathi etown. Hayi yeah, siyabonga kakhulu umbono wakho ufana nalo kamanyathi layo the abanye kodwa bebewona.
Yeah, bathe sebeganga kakhulu. Uthi awumkhaya uyangibona athi umkhaya wakho mina uvele ubanje nje uthathe ifoni emini ndlatshisa.
Yebo.
Kubuhlungu impela into abayenza ukuthi ngoba sonke sisuke lesihluphe sozama impilo la. Nxa sofika ubanja umuntu wangakini wazi kahle isimo sakini ukuthi sinjani kubuhlungu kakhulu lo. Yikho ngithi ngakolunye uhlangothi benze kahle bakline abantu ade sebebaningi kakhulu. Abakwazi ukuthi balandane egoli. Kubuhlungu-ke ngithi dudu kulaba abafowethu abazamayo abasuka le ekhaya. Ezozama umsebenzi lana masuzithola hlana nesimo esinjalo kuyinto ebuhlungu kakhulu msakazi.
Yebo ke hayi sibongile ukuxoxa lawe ecingweni.
Okay, ngiyabonga msakazi.
Yes, I'll briefly pose this question to Dr. Spanda Wave Makosi. There he's saying the same thing that Mamdluli said, that there are some foreigners who are actually committing crime, and he says it's probably justified that the police have arrested them. What do you say about this, Dr. Spanda? How is it easy here to separate the criminals and the genuine cases?
I think this is exactly maybe what is important is to say, look, we do have migrants that are committing crime. You know, crime, we have said this even to the South African government, to any other person, that crime is not, you know, nationality-based. Crime is a human phenomenon that is found in the frailty of humanity. But it cannot therefore be used as an excuse by authorities to abuse the law. Now, for example, when you say that, when Makosi says that the people that were arrested, you know, were busy committing crime, people that were arrested yesterday are people that were at work, that are not in Hillbrow or hijacking or committing any crime. I actually have got a gentleman from Zimbabwe who's standing next to me here, who has got a wife and a sister that were arrested yesterday, who says that he's got a small baby that is at home. We've also heard, just as an update now, that 200 people, you know, already will be coming out shortly because those have been verified and cleared and are processed. Out of the official number that were given of about 600 or 700, you can imagine 200 people with their documents that have spent close to 48 hours when they have no crime, they have been checked in terms of the criminal record, nothing has been found, and they have their documentation. So to really say that we're going to make it an excuse that people are committing crime, so they should just be arrested arbitrarily, it means that we are advocating for the abuse of human rights simply because there are other people that are criminals. That is unacceptable. And it is completely, you know, wrong in terms of the human rights law, which we are saying that we must, in all our endeavors and attempts, ensure that the rights of all individuals are upheld and respected.
Yes, thank you very much. Stay on the line, Marvin.
Regatimbo, we are kunemterer wedu. Hello, caller.
Hey, magasimba yaretete mazi.
Takasimba, tukutaura nani uye zvemuri kupi?
Muri kutaura na Elvis Masuka, ndiri Cape Town.
Taura itinzwi.
Ndingada hangu kutaura panyaya yakaitika nezuro muCBD Joburg.
Ehe, moti ga tibva tangopedza nyaya yacho. Taura izvi.
Hurumende South Africa yakutova xenophobic because ma foreigners asiriwo yese anoita macrime muno muSouth Africa. irefugees zvarwadzo munom South Africa zvinopara mhosva dzakawanda zvisingaiti kuti dzinotengesa everywhere. Hatisati tambonyanyonzwa kuti kwaurayiwa vanhu makurira ndovauraya, but vanhu vemu South Africa ndo vanoita izvozvo. But now masungiro avakuita vanhu vaakupomedzera vanhu mhosva dzakawanda, vaakutaura nyaya yemapepa, vaakutaura nyaya yekukomita macrime. But kana vachitaura nyaya yemapepa, ngavangonanga pane mapepa. Asina mapepa osunga, ane mapepa oregeza. Pano kutora munhu wese ane mapepa naasina oenda nawo kunovavharira, of which mutemo haubvumi izvozvo.
Aiwa, tinokutendai hanzvadzi, muve nezuva rakanaka.
Nemiwo, thanks so much. God bless you.
Bye-bye, thank you very much. Maidongo, tombodzoka kwamuri. Takatarisa zvamataura imi kuti pava nemakore 40 ehondo yerusununguko yarwiwa munyika. Imi shuwiro yenyu yanga iri yekuti zviite sei, uyezve pari zvino pane nhaurirano here kana zviri kugadzirirwa? Takatarisa iro zuva remagamba riri kuya iri nemusi wemuvhuro nechipiri.
Chekutanga ndisati ndataura shuwiro yangu mazvi, ndine zviri kundirwadza pamwoyo pangu.
Zviri
kundirwadza ndezvekuti musi wa 16 uri kubuda pasocial media kuti uda kuitwa shutdown. It's only 2 days before tichikupemberera zuva remagamba. Saka ndiri kunzwa kushushikana kuti ini semurwi werusununguko ndakapedza makore mashanu ndiri musango. 2 days before the celebration yeHeroes Day yacho musi wa 18. Vamwe vari kuti ngativa zvaakutaridza here kushora kuti isusu hatina zvatakaita. Mavhika naiyo mudzimi yenyika ino handifungi kuti ingafare, because kana hondo yedu yatakarwa isusu takatungamirwa nemudzimu tiri kuhondo. Handidi kunyepa, asi kana paakuita zvakadai paakutaridza kakushora. Kudai vanga vapembererawo zuva rakarwira magamba remusi wa 18, kana dai vaine zvirongwa zvavo, ikodzero yavo. Asi vane kodzerowo yekuremekedza magamba. Ndo zvishuwiro zvandinazvo zvandiriku zviri kundirwadza. Ndinogara ndichitozvitongesa kuti konai kwasara mazuva mairi kushora kwakapfuura kushora kunotaurwa kwese, kuti vanhu vakarwa vakafa ivo vari kuda kupembererwawo musi wa 18. Imi musi wa 16 muti tinoda kuvhara zvamakarwira zvacho izvozvo. Ehe, ndinobvuma kuti zvinhu zvakashata, ndinobvuma kuti zvinhu zvaipa, ndinobvuma kuti vanhu vari kutambura. Tese tiri kutambura, makomredzi nevasiri makomredzi. Asi ngatitarisewo zuva iri rakakosha kuti rasara mazuva mairi rekuti tingova neruremekedzo rwemagamba akatifira nguva yehondo. Ikonomi yedu haina kumira zvakanaka mazvi, but inini maziro enyu nematauriro angu iye zvino tarisiro yandaanayo ndaane tarisiro yekumberi kuti ndinozviziva kuti zvinhu zvava zvakashata. Hazvitariswe kuti zvingakwanise kupunduswa nezuva rimwe chete. Saka chandiri kugurwira, chandiri kushuwira mumwoyo mangu ndemekuti kudai vanga vaita nemazvo zvekutsetekudza ikonomi yacho, vachiona kuti uori huya hwahuchaitwa hwapera, vachigadzirisa zvakanaka zvinhu kuti zvive zvakanaka, vana vaone mabasa. Tine mazano atinawo anokwanisa kupundutsa nyika ino semao veterans. Kwatakabva kure mazvi, mazvi takapinda nguva yedhitandi yataidya tushiri tuya twainzi tumupugunyuni tichishaya chikafu. Tichidya chikafu chakaora mamazvi nguva iyoyo hondo ikambomira. Asi hatina kukanda mapfuti pasi, hatina kukanda mapfumo pasi, takaramba tichingorwa. Saka ini ndiri kuti kune maZimbabweans, chii chiri kutitadzisa kuti isu tive nelove for our country, tione kuti ehe pane kukanganiswa kwakaitwa. Asi kukanganiswa uko kunotogadziriswa nesu pamwe chete nevarwere sunguko ivavo. Haikona kuvapa chimwe chironda chekuti 2 days before maakuti shut down. Saka muri kuti isusu nevakafa vakafirei kana imati maakuvhara paheroes pacho ipapo.
Aiwa mumbo bata makadaro amai dongo. Pane vamwe vari kupokana nezvamuri kutaura. Pana Raymark Matiza ari kuti aiwa mai dongo apa vanenge varesva nekuti vari kuda kuita zvekuratidzira ava vari kumhanyisawo chirongwa chavo. Uyezve vari kuti ivo havasi kutsigira mazwi amuri kutaura asi tichadzoka hedu kwamuri. Toda kumbonzwa mazwi akataurwa pachiitiko chakaitika nezuro apo pakagadzwa ipo itaidza mara trust yekurangarira aimbova murwi wekodzero dzevanhu itaidza mara iyi akatsakatika munguva yapfuura rangariri birthday rake nezuro rigaitinzwe kuti vana vake nemhuri yake neavo vakamutsigira nezuro vaiti chii.
Ndifadza nyangwa hazvo tisiri kuziva kuti tayaripi uye chichakaitika but ndangofarira kuti vanhu vachiri kuyoka kuti murume wangu ariko uye kwaitwa itaidza mara trust yekuti achangoramba ari mundangariro dzevanhu
ichavo donzvo ino trust kunge ichiriritira mhuri yaitai nedzimwewo mhuri dzevamwe vakambunyikidzwa nehurumende.
Tichanyanyisa kusunda nyaya yekuti nyaya dzokupamba vanhu nokuita kuti vadisappear dzipere. Tichida kurwisa nyaya dzeabductions. Chechipiri, tirikuda kudemanda zvekare kuti hurumende iite zvainogona kuti itaidza mara awanikwe. Kana vakamuraya vabude pachena uye justice iitike.
Tichirangarira kuti itai akasiya vana. Vana vada kuchengetwa, vada kupedza kudzidza. Asi chasara chatine nyunyuto nacho ndechekuti tinoda kuziva kuti taidza mari aripi. Tinoda mutumbi wake kana achinge akashaya. Mhuri yake inofanira kuzorodzwa mupfungwa nendangariro.
Iye zvino izvi takatarisana nevana vadiki vasisina rudo rwababa. Mhuri isisina mwana wayo. Zvinhu zvinorwadza kunyanya. Asi tinoti isusu hatingaregere zvinhu zvakadaro tichingonyarara. Kuvari kudii kungotaura kuti munhu ari kupi. Kana asisiko vanhu voziya mhuri yowana inonzi closure pachirongo.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa isu vapedzera kutaura ndiye amai Muzvare Justina Mukoko veZimbabwe Peace Project. Tanzwa zvakare kubva kune mudzimai wavaitaidza mara vashefra amai Shefra Dzamara nevana vavo uyezve nemunin'ina waitaidza mara mukoma Patson Dzamara na Reverend vamwe vanga vari kutaura ipo pa ivo vanga vari kubatana ivo mukuedza kuti itaidza mara aramba achirangarirwa. Over to you, Star.
Yes, ite mnumzana Sibanda uzasichasela ngesindebele kuti kungani ukuthi uthini ngalaba bathi abanye izizalwanisa kwamanye amazwe leze Zimbabwe lazo zi-included khonapho bayenza udlakela babamba inkunzi bathini kufanele yini bebotshwe bekhutshwe ngoba abanye bathi hayi bayabayangisa.
Kumele siyibheke ngokuthi kasikwazi ukuthi sihlanganise ukuphula komthetho kumbe ukwenza kwezigebengu bese sithi amalungelo oluntu kufanele achatshaze ngoba kunabantu ababekayo. Ubugebengu lobu kumbe ubuselo obutholakalayo kabenziwa izizalwane zangaphandle kuphela nezalapha ziyakwenza. Kanti zonke umuntu wonke onecala kufuneka ukuthi aye enkantolo umthetho uthathe indawo yawo. Kanti nalo siso bekhuluma phambilini ukuthi nayo iyadayisa angeke avume ukuthi mhlawumbe abantu laba abalwisa abantu babalwise. Into ekuthi abantu kabalaleli abayizwisisi ngeyokuthi emthethweni esikhuluma ngawo lapha kwelase South Africa umuntu unelungelo lalokho esikubiza ngesiNgisi sithi yi-private defense. Okokuthi noma eseboshwa lipoyisa eboshela into engekho emthethweni njalo limbupha ngokuyelingena warranti ube ngenza icala unemvumo yokuthi avivikele kumbe avikele impahla yakhe. And lowo mthetho usho ukuthi mayipoyisa ukuthi lihlomile naye uvunyelwa nokuthi mayehlomile akwazi ukuthi azivikele ukuthi noma angalibulala uyahamba enkantolo ayokhushwa. Yilokho esisho ukuthi ngesikhathi esiningi asikhulumi sichaze le mithetho ngoba sibona ukuthi abanye abantu bangayisebenzisa ngendlela engathile kodwa ngokomthetho nokwamalungelo oluntu akekho umuntu ikakhulukazi amapolisa avunyelwa ukuthi achaphaze amalungelo oluntu. Kufanele ukuthi abe yiwona khomba abantu ukuthi umthetho uphathwa kanjani.
Yeah, hayi
bese kubone kusenzakala. Yeah.
Themba bazwile ke abalendle bezokuzwa sizwa ukuthi silomlaleli uMuzi Dube ecingweni siyakwamukela kuhlelo.
Linjani mama?
Hayi siyaphila ungasi ungaphi kweliso?
Ngise South Africa.
Ngaphi kwakhona?
Jobi,
phakathi kwenkemenkeme yenda.
Yebo
ma. Yebo ungasinika umbono wakho ngalo luda.
Yebo kodwa-ke labo laba bantu-ke abahlasela amapholisa yibo baqale uchuku ngoba masithi siyakhangela dade wethu lathi kwelesi lizwe silabantu bangaphandle and bekhona benjalo amalungelo elizwethu bawo labangalandela ngithi so labo abantu ma besezweni ukuthi xabaze isteti angeke kuse ndawo lokhwala abakwenzayo bazidonsele ingozi ngokwabo ngoba kokuqala amapholisa isteti ngeke u-athakhe amapholisa futhi nje maphotha South Africa nyawabonga ngendlela areaktha ngakhona awazange adubule bathi ma bewajikijela arivesi ahamba kanti-ke basayasoma njengamanje bakhona abantu babothiweyo bakhona abantu abalahlekelwe imisebenzi and abantu basazoboshwa and futhi umthetho usazoklina kulaba abantu abayenza izinto ezingalunganga ngoba okokuqala amaphoyisa yi-state ngeke kulole state okwesibili badayisa into ezingakho emthethweni okwesithathu futhi nabantu lana phandle lahipo asikwazi ukuhamba ngosemthoveni uvali winti abafana basezimbabwe bayakuthathela ifoni useteksini and ubugebengu bakhona yebo ama-South Africans mina la ama-South Africans ubugebengu ayabenza kodwa awafani nabantu basezimbabwe abantu basezimbabwe sebesingcolise kakhulu afana ezimbabwe
ye kodwakwazi simzwile lapha silesikhwica mfundo udokotela Sibanda uthi yena kulamalungelo oluntu lanxa umuntu umcabangela uphonga umbopha mahlayana njalo umhlukuluzi ngoba ulamalungelo akhe
vele labantu mayebotha babahlukumezi bababopha ngendlela apha mabangabafundela amalungelo abo ababathukuluzi abantu mayebotha la South Africa.
Hayi sibongile kakhulu.
Kulungile sir.
Sibongile kakhulu ngasinike lakho lokugcina Dr. Sibanda ngalolu daba.
Kude lapho siyakhona dadewethu ngoba okubalulekileyo ukuthi abantu kufuneka sifunde ukuthi into le ebizwa nge-state ifanele ukuthi i-control ingasebenzisi amandla ayo ngendlela engafanelanga. Abantu bayahlukunyezwa babotshwa okungekho emthethweni, abantu bavalelwe benamaphepha kanti akusenaso isizathu sokuthi umuntu ahambe waphethe amaphepha mayezovela aboshwe nje. So ngokunjalo sifuna ukukhuthaza abantu bonke ukuthi asigcineni umthetho singawephuli, kanti sikhuthaze kakhulu ukuthi lapho i-state ngoba i-state sinamandla amakhulu kakhulu asingeke sivumele ukuthi i-state sinamandla amakhulu siwasebenzise ngendlela engafanelanga ngoba lawo mandla kufuneka ukuthi asetshenziswe ukugcina uhlonipha amalungelo oluntu.
Ye, hayi sibongile kakhulu kodwa lanxa sesiqedelene kodwa uhlale khona apha ecingweni uzweke ukuthi silugoqa njani lolu da.
Aiwari ke mukufarisa chirungwa timbonzwa kubva kuna Maidongo. Maidongo kana muchiri panhare pinda izvenyu tonzwa mazwenye kupedzisira takatarisa zuva remagamba reHeroes next week muchitipai mazwenye kupedzisira.
Mazwa ndingangotaura ndeyekuti ngatitenderere zuva redu remagamba zvakanaka uyezve semazimbabwenzi ngatibatane pamwe chete tione kurwisa uhuri huri munyika hunova huwaparadza nyika zvisingaiti. Hapana pasina huri mumabhanga mui ende huri hwacho hunotanga nevakuru. Saka ngatiti isusu ngatimire iye zvino izvingadai tiri kutomira-mira kuti tione kuti ava vakatora mari mudzimabhangi dzavasiri kudzosera asi ivo varombo vanonzi vatora mari shoma vanotengeserwa dzimba. Ko ivo mari yavakatora yacho mabhizimisi acho avakaita ndeapi? Ndo zvinhu zvatinofanirwa kusumuka tichibvunza izvozvo, tichisumuka kana zvikanzi muri kudemonstreta kuda kuona zvinhu zvinenge zvakatarwa zvinepi zvatinoona kuti izvi tinoona pundutso. Tikamira tikati chakata hatichada, toona chogadziriswa. Izvo ndinozvikurudzira. Naizvozvo ndiri kuti kune yavo vanenge vachaita zvekutaridzira kwavo pasave nemhirizhonga. Ngative vanhu vanobatana toita zvinhu zvedu zviri in a peaceful way, tive tinorangarirawo nguva yemagamba.
Aiwa tinokutendai chaizvo, muve nezuva rakanaka uyezve nezuva remagamba rakanaka. Tokutendai chaizvo kunge manga muri pachirongwa.
Star there, Amai Margaret Dongo was just wrapping up saying that she hopes that whatever demonstrations are done next week are peaceful and that people will continue to honor the heroes when they do commemorate Heroes Day next week.
Yes, sibonge njalo uDr. Vusimuzi Spanda labo bonke abalaleli ade besixhasa kuhlelo livalelisayo ngusithandekile Mhlanganya khona pha eWashington.
A marvelous Mhlanganya who are here in Washington. I'd like to thank all those that were live streaming with us on our VOA Shona Facebook page. Please continue to share. Have a very good evening and hope we catch again on Let's Talk Ngatikurukurei tomorrow.